nofamba like 1 hour 30 minutes kubva muPretoria ndokwandikasangana neima vanhu vari kuti ndakasangana neima kuVictoria Falls aiva manyepo because ndini wacho Isaac Smith Nyaumba wacho inini wanga ndanga ndina neima pandoshanda panonzi paukutula Lion Lodging Conservation Conservation Center. We do research of our animals there. Ndopatikasangana neima and then pay us a visit ndopatikaonana ipapo.
Makanzwa sei kusangana na neima?
It was great. Anambofungirawo kuti ndichasangana neimawo that very moment because takangosvikawo kubasa zvinonzi pari kuuya munhu anotamba bhora nemukurumbira half an hour ndopavakazotiudza kuti ndineima ari kuya and then ndakakwanisa kumirawo kuti atanga aita programu yake yaaikwanisa kuita because akanga achifamba neshumba akafamba neshumba musango nemakomana vatinawo panapa anofamba neshumba musango akafamba neshumba akapedza takazoenda naye azonotambawo netishumbawo tidikidiki tiri two months tidikidiki tumalion cubs akazoza papo akazonoonawo tine machita futi tine makarakao masevo cats ndopa akazonotambawo fumichi nemachitas nema two-year-old cheaters of tunokwanisa kuita interaction nawo futi izvozvo. I wish kuzoti maybe rimwezuva achazondiremembawo because hey, I was not even expecting kuti foto yandikatora nanema ingaite viral zvakadai because ndakatomboiuploada painstagram yangu and then ndakatozoonawo girlfriend yake yakatozoita repost the same photo rokutenderero richinzi ndakasangana neima kuvic falls anambosangana neima kuvic falls vanhu ivava vanongerinyepa vasangana neima South Africa.
Asanga ine urongwa here wekuenda kuvic falls sekunzwawo kwamakaita
ndisingazoziva hangu because inini chandikakwanisa kuita ndechekuti pandikangotohwawo foto naneima ndakangoenda kwaari and then I had to ask for a photo and a small video kwaari and then I had to chat with him not more than a minute and then but I feel so good because some vamwe vanhu pasi rose maybe vakutoshuvirawo kuve vari padhuze naneima but inini hazvina mbonitoro handina kunetsikana nekuti ndikwanise kutaura naye because panga pari pabasa pangu.